Mumwe wavanorarama neHIV amai Veronica Skaka vanoti vakatanga kumwa mapiritsi eAbacavir muna 2010. Vanoti panguva yese iyi yavanga vachinwa mapiritsi aya vanga vasati vamboita dambudziko rekushaya mishonga yavo. Asi amai Sikaka avo vanotorera mapiritsi avo kuchitungidza vanoti vave kushungurudzika zvikuru sezvo vari kupiwa mapiritsi emazuva mashoma, ipo panguva yese yapfuura vaipiwa mapiritsi emwedzi mitatu.
Dambudziko ratirikusangana naro padrug ndirekuti kumashure kwese kubva 2010 pandakaiswa pasecond line tatichawana zvazvanakanaka. Dambudziko razotanga 2017 uno riri kunzi mapiritsi ari kushayiwa. Tokunopiwa matwisi kuchipatara pataenda pese pasupply. Zvinhu zvatotishungurudza nekuti hatichakwanisi kushandira mhuri dzedu. Tinenge tichienda kuchipatara kunotarira drug nosvika tichipa mahapana. Mirire pane mota ichauya, mota iya pamwe haizoema nguvo yekunonwa 2 days. Saka ndoudambudziko ratiri kuchema naro pasecond line.
Amai Sikaka vanotiwo kunyange hazvo mapiritsi aya achiwanikwa muzvitoro zvemapiritsi havakwanisi kuatenga sezvo achidhura kwavari sezvo vari kutotambura kuwana mari yekuti vararame zuva nezuva.
Tisu hatina mari yekutenga, tinototambura kana yekudya chaiyo. Saka tikazoshaya second line tinonzwa kuti inototengeswa nemari yakawanda kusvika kuma100 something. Saka hakuna kwatinotombowana mari iyoyo. Tachingoda kusecond line yekudai yawanipo uchawanirwa ministry yatiwanire. Nekuti tinonesa isu tichienda pachipatara tinonyorerwa 3 months nemanesi, tikaenda kufamasi topuwa 2 weeks.
Izvi zvinotsigirwa naamai Rosemary Mashu vanorarama neHIV vachishandisawo mapiritsi mamwewo. Amai Mashu vanoti nekuda kwokuti vakupiwa mapiritsi aya ari mashoma, kudzokera kuchipatara vachinotora mapiritsi kuri kukanganisa raramo yavo sezvo vachirarama nemabasa emaoko.
Ipapa ndakaenda musai mezu ndakapiwa etuiti ndobva ndadzokera mezuro ndakapiwa re1 month. Zvazvakandishungurudza chekuti pakati pangu pakandirwa kuti ndofanira kupiwa supply ye3 months. Ndobva ndatozodzokera nekadhi vatonyora kuti ndizvo vatondipa for 3 months. Saka ndakazodzokera nekadhi vatomugadzisa ndakatomupiwa dhabhu nezvo ndechifanira kuti ndakanga ndapiwa ye3 months iwayo. Saka vakangondinyorera ndobva ndatozodzokera kugadzisa asi ndakapiwa re1 month. Saka zvinhu zvinotishungurudza because hatisina nguva yekutsvagira vana chikafu kana kuita mabasa yedu emaoko.
Sachigaro weZimbabwe National Network of People Living with HIV vaSebastian Chinaire vanoti nhengo dzavo zhinji kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri kuchema nekushayikwa kwemapiritsi esecond line. VaChinaire vanoti vava kutyira kuti vanhu vakashaya mapiritsi aya pavanozoanwa anozotadza kushanda zvakanaka.
Dambudziko guru ratiri kusangana naro sevanorarama neutachiwana mashortages esecond line madrugs. Zvikuru kuru takatarisa kuti izvo third line inodhura kukunda kuzvidza. Saka kana kanzi uchitadza kuafodha kutenga second line zviva kuti zvipa pathird line taita zvatii zvakoma zvakapfunzwa saizvino. Saka tiedza people kuti daikawanikwanisa kwaawana izvo pari akavhoidha atinoti zvematreatment failure anozobva kutiche pathird line. Saka unless hatichi izvo zvagadziriswa zvekuti tirambe tiri pasecond line pane dambudziko rekuti tinopedzisira tapathird line. Third line yacho inodhura kunda second line yacho. Saka ndione nyika ichizokwanisa kutenga mathird line drugs iyo ikutadza second line ichochipa kanai.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe Lawyers for Human Rights mhosva yeAgnes Muzondo vanoti sezvo bumbiro remutemo yenyika richipa kodzero yeutano, hurumende inofanirwa kuona kuti pawanikwa mari yakakwana yekutenga mishonga inodiwa munyika.
Vese tichikurudzira hurumende kuti ive ichiprioritiza nyaya yehealth uyezve Reserve Bank ive ichipawo foreign currency yakanangana nezvekutenga mushonga wemaARVs anobatsira vanhu vari kurarama neutachiwana.
Asi munyori mubazi rezveutano Dr Gerald Gwinji vanoti munyika mune mapiritsi anokwanirana vanhu kwemwedzi 10 nemitatu inotevera. VaGwinji vanotiwo dzimwe nguva vanhu vanopiwa mapiritsi emavhiki maviri pachinzvimbo chemwedzi mitatu nekuti mapiritsi anenge asati asvika kunzvimbo dzavo kubva kwaanochengeterwa vachiti asi izvi vari kuzvigadzirisa. Bazi rezveutano rinoti pavanhu vanosvika 1,000,000 vari kumwa mapiritsi emaARV munyika, vanhu zviuru 34 ndovari pamapiritsi esecond line. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.